sekugaro taura kwatagara tichiita isusu kuti ZANU-PF wava musangano waakutoite manzenze, ZANU-PF wava musangano wangomirira kudambuka nepakati kunyanyanya apo vamugabe vachange vasisiri musangano. Munofanira kuziva ino vazulu kuti nyaya iri kuitika pari zvino inyaya yekuti sarudzo dziruda kuitwa muzuva ramangwana idzi, inyaya yekuti sarudzo idzodzo dzakabata nhau yekuti ndiani achazenge achigona kunge achiswedera pedo nekuzenge achitora masimba kana vamugabe vachinge vasiya masimba muZANU-PF, kana kuti ndiani achange achizogadzirirwa kuti ange achizotora masimba muZANU-PF kana vamugabe vachinge vaenda, nekuti vane sarudzo dzavo mubato ravo reZANU-PF gore rinouya. Iyoyo nyaya iyoyo makakatanwa, kana tichitaura muno muZimbabwe tinenge tichiti mazino, nyange vamugabe vakazama sei, nyange vakazama nepavanogona, zvinyekenyeke ravamubato mavo raakutonetsa kuti kunge pasina kugadziriswa nyaya yekuti ndiani achatora matomo vakange vaakuenda richaramba riripo zvinyekenyeke.
Asi kavamwe vari kuti ndo zvagara zviri muZANU-PF kubva paiitwa kumwe kusawirirana munguva yehondo chaiyo chaiyo, asi bato iri rairamba rakasimba. Chii chasiyana apa?
Chasiyana apa manje vazulu chaachekuti mutungamiriri kandemumwe kubva tisati tato nyika isati yatora kuzvitonga kuzere, mutungamiri ndemumwe, ndivava vamugabe. Totozivawo kuti kwakamboita vana vasitole, asi anozivikanwa badzi badzi kwemakore ese ndava mugabe. Saka vari kuziva vanhu vemuZANU-PF kuti uyo achatora kubva kuna vamugabe achanga atora menduru yakasimba.